Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wemuvhuro kubvumbi 24, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vamogenitsvangirai vanotaura pamusoro pezvibvumirano zvavakanyorerana pasi naamai Joyce Mujuru navo Wolfman Ncube. Michina yekunyoresa kuvhota yechizvino zvino yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo vana vechikoro vekumabhuku vachinyoresa kuvhota vachishandisa michina iyi. Vakawanda vanotambira kuparurwa kwenhau mimitauro midiki munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vamogenitsvangirai vanoti kutanga mwedzi unouya vachange vachitanga nhaurirano nevakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru uye mutungamiri weimwe MDC muzvinafundo Wolfman Ncube kuti vangaumba sei mushandira pamwe wekuti vave nemunhu mumwe chete anozokwikwidza musarudzo dzemuna 2018. Vatangirai vanoti vanozviziva kuti kuumba mubatanidzwa kunonetsa asi vakazvipira kuti vaite zvavanoti zviri kudiwa nevana veZimbabwe kuti nyika ibude mumadhaka mairi. Vatangirai varambawo kuti paita ropa rakaipa pakati pavo nemutevedzeri wavo amai Tokozani Kupe. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vatsvangirai akatanga nekuvabvunza zvinoreva zvibvumirano zvemushandira pamwe iyi uye kwakabva pfungwa yacho.
Chokutanga nyaya yekutaura pamusoro pekuti tobatana sei nemamwe mapato ari kukwikwidza neZANU PF hazvina kutanga nhasi. Pandakatengeberera nyika yese ndaipa vanhu mukana wekuti vataure pfungwa dzavo, mana toita sei kuti mapato ese awo agobatana nekuti akawandisa. So vanhu vakapa pfungwa dzavo ndozvatiri kuteedzera. Tikaendawo kucongress yedu yakataura kuti iyo itai kuti muite kuti mubatane navamwe, toziva kuti zvakaoma asi itai kuti muedze kubatana nemamwe mapoka so that hapana munhu anozoti vadyiwa nokudawo kuti vakaparadzirana semapato. Saka ndozvatiri kuitira izvozvo, tinoda kuti isusu tipushe agenda yekuti vanhu vave nerusununguko, vanhu vaone zveshuwa kuti independence nerusununguko zvinoenderana.
Saka mungati makatora nguva yakareba zvakadii muchiedza kuti muite zvibvumirano izvi naamai Mujuru na muzvinafundo Ncube?
Makatora nguva yakareba, taizviziva isusu kuti haisi nyaya yokungoti vanhu huyai totosaina ipapo, zvotora nguva ka. Isu chatinofarira ndechekuti takazosvika panguva yekuti tisainirane.
Saka mapedza kusainirana zvibvumirano zvekuti muite mushandira pamwoyo, rimwe danho raakuteera ndiripa?
Rimwe danho raakuteera manje kuchitaura manje. Izvi tataura nyaya yekuti zvechokwadi tese tinoda kuti titaurirane tifedze pamwe chete. Chaakuteera manje inyaya yekuti zvinomborevei, zvinoreva izvo kuti tofanira kutaurira nenyaya yemakandidhetsi, tova kutaura nyaya yekutozosenza sei. Mapolicies atichada kuti titende hapi, uye kana tafoma government inenge yakamira sei, uye vane vachikondesa ndivanani. Zvese izvozvo zvinouya paagenda yatinoti substantive negotiations, achaita as a step two.
Saka izvi zvinotanga rini?
Zvirikutotanga uyewo tichange tichipawo mamwe mukana kune mamwe mapato, tione kuti vanoda kutitaura hatisi kuvhara dhoo, munhu wese anoda kuya mubig ten ngaauye asi ngatitauriranei
vamwe vari kubvunza kuti vabiti vari kuuya here kuzonyorerana zvibvumirano izvi muri kutaura navo here kana kuti zvakamira sei
takataura navo vanoziva zvatiri kufunga zviri kwavari kuti vakwanise kudzoka back tigotauriranege isu hativengi munhu tinoenda zviito and in this case kana vanhu vachikwanisa kuseedza vese kana tikakwanisa zvatakaseedzana mugabe for 5 years tingatadza kuseedzana vabiti nemhaka
isi asi pane kubatana here mubato renyu nezvibvumirano izvi vatsvangirai nekuti vamwe vari kuti sei tisiri kuona maikupe pamunenge muchinyorerana zvibvumirano nevamwe vatungamira
aiwa kanhai nai veduwe pane pachinhu ndiani akataura kuti pese pese patine tiri tese semaleaders tinoti komwe kana ari kubhuruwayo vanhu vachitaenderana kuHarare handi pane paine distance ko munongoda kumhanyira nyaya yekuti vari kupi kuti zvaita sei
mutungamiri webato reMDC vamogen tsvangirai vari parunare muJohannesburg South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Kuyezwa kwemashandiro yemichina yekunyoresa vavhoti yechizvino zvino kana kuti biometric voter registration kits kwaitwa kwekutanga nhasi pachikoro chemabvuku hai chiri mumusha wemabvuku muHarare apo panyoreswa vana vechikoro vane makore ari pasi pegumi nemanomwe sevavhoti. Makambani maviri akabudirira anoti Lexton Group yekuChina neDemalog Identification Systems yekuGermany ari kuedza mashandiro emichina yavo kuvanhu vakabva kumapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, paine tarisiro yekuti kambani imwe chete ndiyo inozotengesera ZEC michina iyi. ZEC inoti zvanga zvichitarisirwa nhasi zvinosanganisira nguva inotorwa mukubatanidza michina iyi, kukwanisa kwemichina iyi kuona vanhu vanenge vachida kunyoresa kepiri, maburitsiro ainoita mifananidzo, mabudiro anoita runyoro rwemunwe pamwe nenguva inotorwa nebhatiri risati rapera kushanda. Vari kuongorora ava vanozonyora maonero avo uye kambani ine michina yavanokomekedza kuti inozoshandiswa musarudzo dziri kuuya muna 2018 ndo inenge yopiwa basa iri. Nezuro makambani maviri aya akadzidzisa vashandi veZEC gumi mashandisirwo emichina yavo kuitira kuti vagokwanisa kuishandisa muurongwa hwanhasi nehumwe huchaitwa mangwana pamurape high school chikoro chiri kumaruwa ekwaseke. Mukuru wesangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vatawanda chimini vanoti kunyange hazvo vasiri kubvumidzwa kutaura pamusoro pemichina iyi pari zvino vanofunga kuti ZEC yakwanisa kuita zvose zvanga zvakatarisirwa nhasi.
Sekuziva kwenyu ZEC yati tisanyanyokurukura nezviri kubuda mubasa ravari kuita, vati tizonyatsokuzvikurukura kana ichinge yapera yese, asi semamiriro azvakaita nhasi seurongwa hweZEC hwekuti vateste equipment yacho kupolling station kumabvuku, urongwa ihwohwo hwafamba zvakanaka. Observers anga achibvumidzwa kuti anga achizvionawo kuti zvinenge zvichifamba sei. Mushure mazvo semaonero edu urongwa hwanga huine ZEC zvabuda sezvavanga vakaronga kuti zvichaitika.
Kwoimiwo sesangano zvamaa muchitarisirawo kumichina iyi tichiona kuti ndekekutangawo kuti inge ichishandiswa muZimbabwe magutsikanawo here nemichina pachezvayo?
Tichiri pachinhambwe chekuti makambani maviri aripo acho anga achiratidza kuti mishina yacho yakamira sei, saka hatisati tasvika pachinhambwe chekuti tingati tiri kunyatsonzwisisa kuti mishina yacho yakamira sei. Tiri kuziva kuti stage yatiri ndeyekuti ngaiedzwe mishina yacho yese timboone kuti inoshanda here pakunyoresa vanhu, uyezve muri kuona kuri kunaya muZimbabwe kana kuchinaya kusina zuva mabhatiri acho anoshanda here. Zvinhu zvakadaro ndo zvazvichiongororwa, saka kuti tizonyatsokunzwisisa kana kuva nechivimbo chekuti zviri kunzi tinogona kushandisa zvinoshanda chaizvo chaizvo, hunge tanyatsoongorora zvese zvinhu zvacho. Of which pachinhambwe chinoichi hatingati tati taongorora zvakakwana zvese kuti tibva taziva kuti aiwa mishina iyi ichashanda chaizvo chaizvo kana kuti mishina iyi haisi kushanda chaizvo chaizvo. Vari kumisa kuti tisanyanyotaura zvakawanda panhau dzekuteswa kwemishina iyoyo, nekuti tichiri pastage yekuti makambani akasiyana-siyana aedze kutikonvinza.
Asi muchitarisawo mazuva maviri ekuongorora kana kuedza mishina iyi, munoona iri nguva inokwana here?
nezvinhu zvacho zvinoda kuitwa inguva inokwana nekuti kuongorora chete kuti mishina yacho inokwanisa here kubata yatingati biometric data yevanhu vachavhota vacho. Hazvisi zvinhu zvekuti zvingadango yakarebesa. Mazuva aiswa nezeki mazuva akakwana.
Mukuru weElection Resource Center waTawanda Chimini vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vanhu vemarudzi anotaura mimwe mitauro midiki munyika vanoti vari kufara zvikuru nekuparurwa kwenhau dzepaterevhizheni dzichiitwa nemitauro yavo. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Uku kufara kwevamwe vanhu mushure mekuverengwa kwenhau dzemutauro wechindau paterevhizheni pachitiko chekuparurwa zviri pamutemo kwenhau dzepaterevhizheni mumitauro yakasiyana-siyana isinganyanyotaurwa nevakawanda munyika uko kwakaitwa pamuzinda weZBC muBulawayo neZuro. VaIshmael Pedzisai mugari wemuBulawayo asi vanobva kuChimanimani uye vanotaura chindau. VaPedzisai avo vanonyorawo mabhuku mumutauro uyu vanoti vakafara zvikuru nedanho rekutefenyurwa kwenhau mumitauro yakasiyana-siyana vachiti izvo zvinobatsira kuti mitauro iyi isafe. Vanoti ZTV inofanirwa kuenderera mberi yoita zvimwe zvirongwa mumitauro iyi. Nyanzvi munyaya dzetsika nemagariro evanhu vapatisa nyati avo vaivepowo pachiitiko chanezuro vanorumbidzawo danho rekutefenyurwa kwenhau kuchishandiswa mimwe mitauro vachitiwo hapana mutauro unofanirwa kuonekwa seusina kukosha pane mimwe mitauro.
While a particular language may be spoken by fewer people, its heritage in the form of the wisdom.
Nyange zvazvo kune mitauro inotaurwa nevanhu vashoma pane mimwe mitauro. Izvi hazvirevi kuti ruzivo rwevanhu vemutauro uyu mune zvinhu zvakasiyana-siyana zveupenyu pamwe netsika nemagariro avo hazvina kukosha. MuZimbabwe mitauro yakawanda inoonekwa seisina kukosha nokuti inotaurwa nevanhu vashoma. Asi chokwadi ndechekuti mitauro iyi inotaurwa nevanhu vakawanda chaizvo munyika dzakatikomberedza.
Mumwe mugari wemuBulawayo amai Vongani Moyo avo vanobva kuZezani kuBait Bridge vachitaurawo mutauro weVenda vanoti vanofara zvikuru kuti mutauro wavo wave kutaurwawo paterevhizheni vachiti izvo zvichabatsira vechidiki kuti vasarase mutauro uyu. Mumashoko avo semunyarikani pachiitiko chanezuro gurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaChristopher Mushowe vakati vanhu vose munyika vanofanirwa kufara nedanho reZTV rekutepfenyura nhau mumitauro yakasiyana-siyana yemunyika vachiti kuita izvi mucherechedzo mukuru wekuve vanhu vakazvisunungura kubva muutongi hwevapambe pfumi. VaMushowe avo vaitaura nechirungu vakati vanoshishikana kuti havagoni kutaura mimwe mitauro yemunyika. Vakati mutauro ndiwo musimboti wemarudzi evanhu uye mitauro yakasiyana-siyana inoratidza tsika nemagariro evanhu vachitiwo kuremekedza mitauro yevamwe kunobatsira kuti vanhu munyika vabatane uye vagare murunyararo zvisinei kuti vanotaura ndimi dzakasiyana. Bumbiro remutemo yenyika rinoti munyika mune mitauro 16 inokwanisa kushandiswa zviri pamutemo kusanganisira mutauro wemaoko. Asi vanhu vakawanda vanotaura mimwe mitauro vanogaro chema-chema vachiti mitauro yechirungu, ndevele neshona ndiyo chete inoshandiswa zviri pamutemo munyika. Gore rakapera ZTV yakatanga kutefenyura nhau mundimi dzeNambia, Sotho, Tonga neVenda kuwedzera pamusoro pedzagara dzichiitwa mundimi dzechirungu, ndevele neshona uye nezuro nhepfenyuro iyi yakaparura kutefenyura nhau mundimi dzimwe shanu dzinoti Chewa, Ndau, Shangani, Kosa neKalanga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. Mazuva mashoma mushure mekurwiswa kwekamba yemauto eAfghanistan nechikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban, vakuru vemauto emuAmerica havasati varamba mashoko ekuti Russia yanga ichipa zvombo kuchikwata chevapanduki ichi. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO rasarudza Ghana, Kenya neMalawi senyika dzichaedzerwa mushonga wekutanga pasi rose wemalaria gore rinouya pavana vadiki. Mushonga wekubaya seJackson uyu unozivikanwa seRTS kana kuti Mosquirix wakagadzirwa nekambani yemishonga yekuBritain yeGlaxoSmithKline. Dare renhengo dzeparamende muAmerica reHouse of Representatives rasarirwa nemazuva mashoma ekupedza hurukuro pamusoro pemari inodiwa mugore ra2017 kana kuti budget. Kana pasina chibvumirano chasungwa pamari inodiwa, hurumende yeAmerica inovhara pakati peusiku wemusi wa28 kubvumbi kana kuti mwedzi uno. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Munotibata pa9 9am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection mangwana tiri kutarisa kurudziro yevechidiki zvikuru sei vari kunze kwenyika kuti vanyorese kuvhota apo pachavhurwa chirongwa ichi munguva shoma inotevera. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei mangwana nenguva dza8 o'clock manheru muchirongwa The Connection, muneni mutungamiri Nkomo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zvinoreva zvibvumirano zvekubatana kwakaitwa navaMorgan Tsvangirai veMDC, amai Joyce Mujuru pamwe naProfessor Wolfman Ncube svondo rapera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa chirwere chemalaria. Mangwana pasi rose riri kucherechedza zuva remalaria kana kuti World Malaria Day.
Iri izuva rekucherechedza zviri kuitwa pasi rose kurwisa kupararira kwechirwere ichi. Dingindira regore rino rinoti kupedza malaria zvachose kana kuti end malaria for good. Mugore ra 2015 vanhu mazana maviri negumi nevaviri kana kuti 212 million uye vanhu vanodarika zviuru mazana mana nemakumi maviri nemapfumbamwe 429,000 vakashaya nekuda kwechirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinoti pavanhu ava zviuru makumi mapfumbamwe kubva muzana vari muAfrica. Asi chakanaka ndechekuti chirwere ichi chinokwanisa kurapwa kana kutopedzwa zvachose. Kubva muna 2000 kusvika muna 2015 apo pasi rose rakaita mushandira pamwe kurwisa chirwere ichi, uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi wakadzikira nezvikamu makumi maviri nemapfumbamwe kubva muzana. Asi pamaminetsi maviri ega ega pazuva pane mwana anofa nechirwere ichi. Zviri kushandiswa mukurwisa chirwere ichi zvinosanganisa mushonga uye mambure kana kuti mosquito nets. Asi rwendo ruchiri rurefu kuti chirwere ichi chidzivirirwe sezvo mimwe mishonga yave kuramba kushanda. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kushanda neWorld Health Organization kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. America ndiyo nyika inopa United Nations mari yakawandisa yekurwisa malaria. Asi America inoti inoda kuti dzimwe nyika dzepasi rino dzibatsirewo nemari. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa chirwere chemalaria. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection mangwana tiri kutarisa kurudziro yevechidiki zvikuru sei vari kunze kwenyika kuti vanyorese kuvhota apo pachavhurwa chirongwa ichi munguva shoma inotevera. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei mangwana nenguva dza 8 o'clock manheru muchirongwa The Connection muneni mutungamiri Nkomo.
kakawanda. Aye, changamuka, telemuka, changamuka, telemuka, maiwe.
Kambo anzi tsotsi kabva kuna Nyani Bote, chikomana chakaberekwa nekukurira mumusha weMbare asi chave kugara muno muAmerica. Vakawanda tinoziva kuti Mbare musha unobva matarenda akawanda, Nabvu, vaimbi nezvimwe zvakadaro, vaimbi vana Thomas Safirenyika Mukanya Mapfumo vaberekwa Mbare, Safiri weMadzikatire mumwe muimbi vakaberekwa Mbare. Ndo makabvawo kambo kakambonetsa kanonzi Jubek Bound kakaimbwa neTutankhamen, vakomana veMbare vana Elisha Josam. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi, apo tiri kutarisa zvinoreva zvibvumirano zvekubatana zvakanyoreranwa pakati pava Morgan Tsvangirai vebato reMDC na Mai Joyce Mujuru webato reNPP pamwe na Professor Welshman Mube verimwe bato reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba dzeWhatsApp 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanotsanangura pamusoro pezvibvumirano zvavakanyorerana pasi naamai Joyce Mujuru pamwe naProfessor Welshman Mube. Michina yekunyoresa kuvhota yechizvino zvino yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo vana vechikoro vekumabvuku vachivhota vachishandisa michina iyi. Vakawanda vanotambira kuparurwa kwenhau mumitauro midiki yemunyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.